anera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 10/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sadiki oronga kuita musangano wekuziya sarudzo dzeMozambique, Botswana neNamibia panguva iyo muMozambique muine mhirizhonga yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Kanzuru yeHarare yoshoropodzwa nekuputsa dzimba dzainoti dzakavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muHarare. Vatsigiri venhabvu munyika vokurudzirana kunotsigira chikwata cheZimbabwe Warriors pamutambo wacho neKenya uri kuLimpopo mumakundano eAfcon 2025. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa kuti Sadiki iri kuronga kuita musangano muHarare musi wa16 mbudzi wekuziya nyaya yesarudzo dzemuMozambique. Izvi zviri kuuya panguva iyo munyika iyi muine mhirizhonga inotyisa yakonzerwa nekuramba kutambirwa kwezvakabuda musarudzo nevanopikisa ava vari kuti sarudzo idzi dzakabirwa zvemhando yepamusorosoro. Vakakunda musarudzo idzi ndavaDaniel Francisco Chapo vebato reFrelimo. Vanopikisa vari kutungamirwa nava Venancio Mondlane ndo vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Musangano uyu unonzi uchakurukurawo nezvesarudzo dzakaitwa muBotswana uye dzichaitwa muNamibia. VaMunangagwa ndiwo sachigaro weSadic asi vanopikisa muMozambique vanoti Zimbabwe yakabatsira mukubiridzirwa kwesarudzo idzi vachiti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakanovhota musarudzo dzemuMozambique. Asi Zimbabwe iri kuramba mashoko aya. South Africa nekune rimwe divi inonzi yakatotanga kare kuedza kuyananisa uye vaMondlane avanoti pane vari kuda kuvauraya vanonzi vakatopotera muSouth Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions Komaliso vari Joyce Ngwenya.
Ayo kaichokwadi kuti zvizvarwa zveMozambique tvariwo vakavhota vari kutiwo vakavhotera vaMondlane havana kuhwina. Saka ndo chinhano chatatirichiya gore ra2018 pakaitika bongozozo vanhu vachirwisana mumastreets vamwe vachipfurwa nepfuti. Saka ndoona sekuti zvatoita zvatonaka kuti vaMunangagwa ndo sachigaro veSadic. Saka vane experience nenhoroondo yokuziva zvokuita kana mapato achiidzana naro. Saka ndoona chiri chinhu chakanaka chaizvo kuti paitika musangano.
Zvii zvingatarisirwa kukurukurwa kumusangano uyu vaNgwenya?
Musangano uyu hausiro musangano kuti vange vachitaura vaMondlane kuti aiwa makaziwa musanetsa kana kuendesa masoja sezvatiri kunzwa, asi musangano wokuyananisa, musangano wokuti dei zvaigona sarudzo yoitwa zvekare kana kuti mavhotsi overengwa zvekare kuita kuti vari kugunun'una kuine chokwadi chokuti zveshuwa vakahwina kana kuti vakajikiwa. Saka ndoona sekuti chinhu chakanaka chaizvo kuti kuitwe musangano, asi usaita musangano wokusora vaMondlane, ngauite musangano wokuyananisa nekugadziridza nyaya dzacho dzesarudzo.
Tinozwa kuti South Africa inenge yatotanga kuedza kuyananisa. Munozoona here basa richazenge richiitwa neSadic riine chiremera kana nyika yakaita seSouth Africa ichinge yatanga kuita izvi kunze kweSadic?
Aiwa, hatingati zviri kuitwa neSouth Africa zviri kunze kweSadic, nokuti South Africa inengo yakakosha mugungano resadik. Saka kana vachiita varikuita zvinofambirana nemafungiro anoitwa nenengo. Asi sezvo tamborwa kuti aiwa kuedza kupindira kunyaya dziyadziya chinhu chakanaka nokuti tinoziva kuti mabhodha akabatana. Asi ngakuendwe kuchinzi kana munhu achidza naro kuti ndini ndakahwina pane chaanoziva kuti chakaitika akahwina. Saka ngavaende vachinobatsira vachiyananisawo ichokwadi kana nyaya ikapindwa neSouth Africa zvinoreva kuti yatokora moto. Saka aiwa basa rakanaka ngakuitwe imwe sarudzo kana kuti mavotes ngaavhurwe poverengwa nhengo dzesadhek dzakazvimirira dziripo dzoita uchapupu hwokuti vamondlani vakahwina kana kuti vakadyiwa.
Munoona here Zimbabwe iri mutongi gava akanaka panyaya iyo yemozambique? Tichiona kuti vanopikiswa mumozambique vari kupomera mhosva zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvakavhotawo musarudzo iyoyo zvichitsigira Frelimo.
Zimbabwe iri kupomerwa mhosva yekuvhiringa nokukanganisa sarudzo dzenyika dzakatitenderedza vana Botswana, Namibia, Zambia, Mozambique. Saka nemukurumbira watinawo Zimbabwe yokutadza kugadziridza nyaya dzesarudzo nokubiridzira nekuponda vanhu vasina mhosva vachisungwa, Zimbabwe haingaite mutongi gava ane chiremera munyaya yemozambique. Saka dezva zvagona kuti South Africa kana kuti Botswana inge iye iri kutongamira munyaya dzacho, nokuti isu ruvara rwedu harifarirwi mukutonga nyaya dzesarudzo munharaunda dzatinoita.
Ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions Komaliso Zimbabwe vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7. Kanzuro yeHarare iri kushoropodzwa nevakawanda nedanho rainonzi yakatora nemusi wechina rekuputsa dzimba dzinonzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muBelvedere muHarare. Vamwe vagari vemumusha uyu vanoti kanzuro inogona kunge yakaputsa dzimba dzinodarika makumi maviri. Izvi zviri kuuya hazvo kunyange pachinzi pane mutongo wakabva kumatare edzimhosva uchimisa makanzuro nehurumende kuputsa dzimba. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wekanzuro yeHarare waStanley Gama, asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi mumashoko kuvatori venhau, kanzuro yeHarare yakazivisa nemusi wechina kuti dzimba idzi dzakanga dzakavakwa pachishandiswa magwaro ekunyepa ekuti vanhu vakatengesa nzvimbo vakapiwa nehurumende. Kanzuri inoti dzimba idzi dzakamboparadzwa gore rapera, asi vagari vakazokurudzirwa zvakare nembavha dzakavatengesera nzvimbo dzekuvakira idzi vakavaka zvakare dzimba dzavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Ichokwadi, kune dzimba dzakaputswa. Dzimba dzakaputswa dzakanga dzakavakwa zviri kunze kwemutemo kana kanzuro ichitarisa nyaya dzekufambiswa kwemapepa pasi pemutemo weCitizen Councils Act, pasi pemutemo weRegional Town and Country Planning Act. Tichitaurawo nevekanzuro vanoti mugore ra2019 chaiko pakanyanya kutanga kutengeswa masendi wakamboshamira nzvimbo iyoyo kune vanhu vaitenga dzimba kune maland barons ari ikoko, vachivayambira kuti munoedzwa hazvizi pamutemo zvamuri kuita. Asi maland barons aya aitotenderera achiudza vanhu ava kuti vane chekuita nekanzuro, zvinhu zvese zviri above board. Saka vanhu vakatoita mari dzavo. Saka nzvimbo yakazopwanywa. Kanzuro yakawana macourt orders anoitendera pamutemo. Ndochitiko chakaitika chinosuwisa neimwe njira kuti vanhu vari kupwanyira panguva yatakupinda panguva yekunaya kwemvura, uye kuti vanhu ava vanga vatofunga kuti vatogarako zvachose.
Tinoonawo kuti chiitiko ichi chiri kuuya panguva yatinonzwa kuti matare edzimhosva akamisa kuputswa kwedzimba nemakanzuro kana nehurumende. Chii chazoita kuti zvienderere mberi kana paine mutongo uyu vashumba?
Zvinoitika panyaya dzevanhu vanowaka zviri kunze kwemutemo ndezvekuti maland barons newane huo imumakanzuru nekuhurumende kana wachinde wari kusasamira kutora nzvimbo dzakaita semawetland matoro edu aya kana vachitora nzvimbo dzakasiyirwa kutawa kwazvikoro kana makiriniki munzvimbo dzaka dzinogara veruzhinji umo vanotengesa matengi vachiziva kuti kune section 74 iri muconstitution inoti munhu haafanirwi kuzobviswa nechisimba kana kupwanirwa chiwakwa chake kana pasina court order. Saka izvozvo vanozvidzidzisa kuti zvinotora nguva yakareba. Saka nguva zhinji valendi bharodi kana achinge atora mari kune vari kutambudzika vari kuda pekugara malend barons anoudza vanhu kuti wawake nechimbi chimbi. Saka tinoona kuti nyange wekanzuru wakada kunge vachitaura vamwe vemalend barons ava vanenge vaine ukama hwakanyanyisa nevari muhurumende kunational government nebato riri kutonga. Saka kana vachinge vachimbozivikanwa zvakadaro vemakanzuru pamwe pacho vanodzoka mumashure vachitya kuti vanogona kuzokarekanisirwa mabasa avo.
Tinonzwa vamwe vane dzimba dzakapwanywa vachiti vanga vachibhadhara mitero kukanzuru. Icho kwadi here ichi kana vachizopunisirwa dzimba?
Izvozvo zvekuti vange vachibhadhara kukanzuro. Mazhinji acho mashoko anotaurwa nevanhu vanenge vari kuda kuzvichenesa. Chinhu chikuru ndechekuti vanofanirwa kunge vachizvibudisirawo pachena kuti iyo nzvimbo yavakange vachigara vakamboiwana sei. Vakanga vari pahousing waiting list here? Vakasarudzwawo nenzira ipi? Vakabhadhara mari kunani?
Ava vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp dzanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzanya pakanzi follow. Apa hapadiwe link asi mukaenda pa Facebook page yedu tinoisa link. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taitawo rombo rakanaka tine hurukuro navakuda pejana vari pamwe chete navaClayton Konese nezvesarudzo yemutungamiri wemuAmerica. Ngatinzwei vapejana avo vanotsigira vaTrump vachitsanangura.
Sevechidiki tine mufaro mukuru nekubudirira kwavaDonald Trump musarudzo dzakaitika musi wechipiri. Tiri kufara nekuti zvinorongwa navaTrump zvakanakira nyika yeAmerica, zvakanakirawo pasi rose.
Makatarisira kuti mitemo kana mapolicies avaTrump achabatsira sei vechidiki muno muAmerica?
Chekutanga inyaya yekuti vechidiki vanoda mabasa. Saka tinotarisira kuti vaTrump semuzvina bhizimusi uyezve semunhu anoita zvine zveupfumi vatingati investor muchirungu vanonzwisisa kuti upfumi hwenyika hunovandudzwa sei. Vanozvinzwisisa futi kuti ndezvipi zvavanofanira kuita kuti nyika munge muine mabasa. Pedzezvo vanonzwisisa futi kuti ndezvipi zvinofanira kuitwa kuti mabasa iwayo anga ari mabasa anobhadhara mari dzinokwana kuti vanhu vange vachizviriritirawo nekuriritira mhuri dzavo, vanhu vange vachidya vachiguta vachikwanisa kubhadhara zvinofanira kubhadharwa, nekutenga chikafu, nekuronga upenyu hwavo vachironga ramangwana ravo. So kana takatarisa vechidiki, vechidiki vari kubva muzvikoro kana kuti vachiri kutanga mabasa vane ramangwana rakareba rakavatarisa. So tinenge tichiona kuti munhu wechidiki ane zvakawanda zvaanotarisira kuti achada kuita muupenyu hwake. Panguva idzodzo panoda kuti ekonomi kana kuti upfumi hwenyika hunge hwakasimba.
Tataura zvekare naVacleton Gonese avo vanotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris.
Ndinoona sekuti zvabuda musarudzo dzeAmerica zvinoratidza kuti vagari veAmerica havasi kufara nehurumende yava Joe Biden. Inova iyo Madam Kamala Harris varivo mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Asi chikurukuru ndechekuti zvimwe zvese zvingataurwa, asi vanhu vemuAmerica pachinhano chavari yezvino havana chivimbo chekuti munhukadzi anogona kuendesa nyika yavo mberi, zvikuru sei ari munhukadzi wechitema.
Makatarisira kuti mitemo kana kuti mapolisi zava Trump achabatsira sei vechidiki muno muAmerica.
Handina chikuru chandinoona mapolisi kana kuti mitemo yava Trump ichibatsira vechidiki, nekuti mukatarisisa pavaitsvaga rutsigiro vanga vasinganyotaura nezvevechidiki. Ndosaka muchiona kuti chero mukatarisa tsvagurudzo dzaiitwa nevanotsvaga zvinoratidza kuti vechidiki vari muboka reGen Z kubva pa18 kusvika pa27 vazhinji vavo havana kuvhotera vaDonald Trump, sezvo vachiziva kuti vaDonald Trump havana chavakanyanya kutseketudza kuti vachange vachibatsira vechidiki kana vapinda. Asi tinoziva kuti vakavimbisa havo kuti vachange vachidzikisa mitero kana kuti mateksi anobhadharwa.
Kwanhasi togumira pano mazuva hurukuro yataita navakuda Bhejane pamwe chete navaClayton Gonese nezvesarudzo yemutungamiri wemuAmerica. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndiri Tabuka Ncube ndiri muWashington DC.
Notenda Tabuka nekuti pachirongwa chevechidiki, iye zvinotoenda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chenyaya dzechitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, simba rangu, munondipa simba.
Ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chatinokupai svondo rega rega kuno kustudio 7. Ini ndini Evans Zininga. Nhasi tina mufundisi Richard Moyo vari kuSouth Africa vachagoverana nesu shoko rinonangana nekereke nezvematongerwo enyika. Munoziva tiri kubuda mumasvondo atanga tiri musarudzo, kaona kuBotswana kuchiitwa sarudzo mazuva apera, muno muAmerica dzakatoperawo zuro uno. Iro shoko ramwari rinomboti kudii pamusoro pesarudzo, pamusoro pevatongi, pamusoro pezvematongerwo enyika? Mufundisi Moyo, sanganai nevateereri.
Aleluya, aleluya, aleluya. Regai ndikukwasei mose musara Jesu Kristu weNazareta mukati mesvondo yanhasi. Sekereke, kereke inokwana papi? Kereke inopinda papi? Kereke yakabata zvose. Kereke yakafane nheyo yakatewa pasi rino rose. Kereke foundation. Saka vatungamiriri kana vachibata vasina Jehovha hakuna chinhu chingagona kuitika. Sezvakaita kwa Jehovha Mwari kubhuku yamapisarima 127 inotaura kunze kwaJehovha hakuna chingaitwa. Kana Jehovha asingavaki imba, vavaki vayo vanobata pasina. Kana Jehovha asingachengeti guta, murindi unorinda pasina. Kana Jehovha asingavaki guta, vabati vayo havana chavangagona kuita. Kana vatungamiri kana Mwari vasipo hakuna chinhu chavangaita. Saka kereke yakakosa nokuti kereke ndiyo mavambo ezvose. Hakuna chinhu chinoitwa pasina Mwari. Ndosaka muchiona poga poga panotorwa mhiko navatungamiri vose. Unoona vachisimudza ruoko vachiti help me God, kududzira kuti Mwari ndi Mwari wakakosa pasino rose. Hama dzangu, kereke yakakosa kuti kereke ndiyo mavambo. Takatarisa kudzikiswa mukati menyika yeAmerica. America inyika hombe ina vanhu vakawanda. America iri nyikazve yakatariswa nepasi rose, yakafanana nenyika inobata zvepasi rose nokubatsira panotonga zvepasi rose. Saka America katariswa uye futi nemarudzi ose pasi rose enyika dzari kuvhota. Zvakafanana kuna Zvirevo chapter 8 pavhesi 15:16 inotaura kuti madzimambo anobata vusheneni, vatungamiri vanotungamira neni, vatongi vanotonga neni. Kana kumajere ndizvozvo, poga poga munhu achinyapa umbo wake anonzisimudza ruoko woti help me God, kuti Mwari ndi Mwari wakanaka. Saka Mwari vari kumusoro kudenga ndi Mwari vakanaka vakatendeka. ndozi mwechetezo tikaverengazwe kuna Samueli kutanga pa chapter 8 pa verse 5 kunonzi vanhu vakaenda kuna Samueli vakatakuda mambo kodzi mukati menyika ya America vanhu varikuda umwe mutungamiriri saka hama dzangu tinoziva kuti kereke yakakosha kereke ndozo ndosaka maiona inini kuti pamanguva yana mambo Nebukadnezari vairota ziroto zvairota asi vaitotsvaga vanhu vamwari vachivadudzira kuzvinorevi ndosaka kaona mambo akamborota muto aenda kure asi wakazotemwa akadudzwa kuti mambo umambo hwinjobva kwamuri asi mutazowanazve saka wati kereke inobata pose hapana paisingakwani kuti zvose zvakatangwa naJehovha Mwari kare nakare kwaiva nemadzimambo kusati kwaane kwaane mapuresidenti kwati madzimambo aiterera aifamba nevanhu vamwari vaiudzwa zvokuita asi madzimambo akanga asingateereri aigona kuti achangotanga kutungamirira vaigona kuteera mitemo yamadzimai yana maivo kwavakaropesa vaurasvika saka kereke hama dzangu yakakosa inobata zvose nokuti Mwari ndiMwari wazvose Mwari ndiMwari wepasiyo kana pasina Jehovha Mwari hapana chinhu chingaitika saka regai ndinamate musarenyu Mwari wekumusoro kudenga baba ndinonyengetera nokunamata panguva dzino baba yedzinoisa rudzi dzemukati menyika yeAmerica kanai Mwari wekumusoro kudenga baba pakamira amai Kamala Harris navaDonald Trump baba wekumusoro soro kudenga vamwe vachasarudza kurudyi vamwe vachasarudza kuruboshwe asi Jehovha imi baba ndimunozi vachatungamira saka mweya museni waMwari toti baba tungamira ipindai mukati menyika yeAmerica mwanakomana waDavid toona kuti vamwe vakadovhota asi Mwari kudenga tisaisa America senyika yakatariswa nepasi rose kuti kwai kosi tinokumbira kuti mweya museni ugone kutungamira nokuti Jehovha Mwari wekudenga muri museni ishe renyingi tirano kunamata muri Mwari vekumusoro kudenga imi baba nesa renyu rinoshamisa sarinoera sezvatakamboona pakugadzwa kamambo chaus taiona sokureshandiswa ipapo saka ukuru hweJehovha ngaone kuti kati menyika yeAmerica tiawe amen
aiwa kwanhasi ngatichigumira ipano tinokutendai zvikuru mufundisi neshoko ramatipa vateereri nemiwo ndokutendai zvikuru kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare svondo rinouya anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
Tinotenda Evans tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist like choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa munaudze mitambo Vatsigiri vemutambo wenhabvu munyika vari kuita chipatapata kuunganidzana kuti vaone kuti vangaende muuzhinji wavo here kuSouth Africa kunokuza chikwata chavo cheWarriors mumutambo wacho wakakoshesesa neKenya uri kune chishanu 15 mwedzi uno munzira yacho yekuenda kumafinari emakwikwi eAfcon 2025 ayo achatambirwa kuMorocco. Mutambo wechishanu uyu uri kutambirwa munhandare yePeter Mokaba kuPolokwane. Michael Kariati anotitaurira kuti urongwa uhu wakamira sei.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaAdomsi Mukwasi vanoti vari kuronga kusimudza mabhazi kubva muZimbabwe achatakura avo vachakwanisa kuenda kunoona nekutsigira chikwata chenyika mumutambo wacho wakakosha kwazvo uyu.
Tine mabhazi atikutaura nawo atinofanira kusangana nawo akaita senews chamuka iro rafambaniswa nguva yakatoidei patachiyambuka tichienda kumabhora saka tikuronga kuti tisangane nebhazi iroro tikwanise kuenda takawanda panzvimbo imwe chete sokuti paPolokwane padhuze.
Vanoti chinangwa chavo ndechekuti vatsigiri veWarriors vasvike muSouth Africa zuva remutambo uyu vachibva vadzoka paunongopera kuitira kuti vanhu vasashandise mari dzakawandisa parwendo urwu. Munyori mukuru wekumahofisi eZifa Muzvare Yvonne Manwa vanoti havanei nechekuita neurongwa uhwu nekuti ZNSSA isangano rakazvimirira rega asi vari kupa rutsigiro rwavo rwese muurongwa hwakanaka kudai uhwu. Muzvare Manwa vanoti vakabvumirana kuti mutambo uyu uende kuPolokwane mudunhu reLimpopo uchibva kunhandare yeOrlando kuJohannesburg kuitira kuti uve pedyo neavo vachabva kuZimbabwe. Nengo yesangano iri vaProsper Maguka vanoti vachange variko South Africa uko vanoti vanoona Zimbabwe ichikunda.
Kuona zvakanaka ende tondiriko tichisapota Zimbabwe musoitamba neKenya kuSouth Africa ende Zimbabwe must irikutohwina.
Mukuru weWarriors Friends Club vatendai Jakarta vari kukurudzira ruzhinji rweZimbabwe runogara muPolokwane nenzvimbo dzakakomberedza kuti ruende kunotsigira chikwata chenyika ichi, vachiti izvi zvinobatsira Zimbabwe kuti ikwanise kukunda kana kuita mangange zvawo.
It's either a draw or a win. A loser, and Pungo Jutas, I don't know how many of you go to Roma Gaipa, Sakaman Porokwani, Petersburg, Messina, Gwanda, they think I only want Wawo, Borare, Zimbabwe, ne Kenya.
Va Jakarta, Banot Sanganuravo, Rerukuronga Oma Bazi, Achasimukam Zimbabwe, Queen of South Africa, Vachitu Parisino, Mabazi, Matatu, Atozara. Asi mutsigiri wenhabvu ane mukurumbira vaChris Romario Musekiwa vanoti vari kukurudzira ruzhinji rwese rweZimbabwe runogara muSouth Africa kuti runofanirawo kuenda kunhandare kuzobatsira maWarriors kukunda kwete vari muPolokwane chete.
Watsigiri wese weZimbabwe anogara muSouth Africa tinodada nemi nekuti panotamba Zimbabwe munouya neuwandu wenyu hwakanyanya. Tiri kuti wese weZimbabwe even ari kunana Cape Town uyai titevere mhere, tinoda kuti tibuye nemapoints akakwana.
Zimbabwe ikuda point imwe chete mumutambo weKenya kuti ibudirire kuenda kumafinary eAfcon 2025 ayo achaitirwa kuMorocco. Pari zvino veZimbabwe Warriors vari pachinzvimbo chechipiri mugungano reGroup J vaine mapoints masere, mapoints maviri pasi peCameroon iyo yakatobudirira kare kuenda kumafinary iine mapoints gumi. Kenya iri pachinhano chechitatu nemapoints mana, asi Namibia iri pachinzvimbo chechina isina kana point imwe chete zvayo kubva mumitambo mina. Asi vamukwasi vanoti Zimbabwe iri kubudirira paKenya apa nekuenda kuAfcon.
Apa tiri kunyesa ira tiketi ratakutora, saka totarisira win kwete draw, totarisira win. Tine masurprise akaitariswa paNamibia, saka we continue with that stance. Tini yabatana.
Asi mutambo uyu hauna kurerukira Zimbabwe zvachose kana pachitariswa mitambo yatambwa pakati pezvikwata zviviri izvi. Zimbabwe neKenya dzakasangana katatu dzikaita mangange mumutambo mumwe chete, Kenya ichihwina mimwe mitambo miviri yacho. Zimbabwe ikapedza neKenya musi wa 15 mbudzi inobva yaenda kuyaunde kuCameroon uko inonosangana neCameroon musi wa 19 mbudzi mumutambo wayo wekupedzisira mugungano iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvungu yedu yapera, rakai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sadhiki yotarisirwa kuita musangano wekuziya sarudzo dzeMozambique, Botswana neNamibia. Panguva iyo muMozambique muine mhirizhonga yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Kanzuru yeHarare yoshoropodzwa nekuputsa dzimba dzayakati dzakanga dzavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muHarare. Vatsigiri venhabvu munyika vokurudzirana kunotsigira chikwata cheZimbabwe Warriors kumutambo wacho wachiri kuita neKenya kuLimpopo mumakundano eAfcon 2025. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 10 kuLwezi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, elemelika selilungiselela ukuthi umnumzana Donald Trump onqobe kukhetho lukamongameli wemelika ngeviki edluleyo aqalise umsebenzi iningi emhlabeni jikelele lilokhe licubungula ukuthi kambe umbuso wakhe uza kuba lomthelela bani emazweni alo.
Wehluleka ukunaka amazwe azikhondakhondle Afrika afana nabo South Africa, afana nabo Kenya, afana nabo Nigeria. IZimbabwe ingubani yona?
Sizakuzwa eziphathelane lokholo lwesiKristu.
Amadoda la amabili ayamphendula athi, hayi, thina asinazo isiliva negolide, kuphela siphethe igama likaJesu. Ngegama likaJesu sithi phakama uhambe.
Kwezemidlalo sixoxa noNozinti owake waba ludumo uNonjabulo Dube.
Ngathi nje uFreedom Stars anthetho mkhompera la mpindo kazirayit but mkhompera wathi ityan ayivumvo iligi South Africa uneni nganiexamoto lokhu yini ngenza but umzimba.
Zonke lezi ndaba ezigoqela ezabatsha ezamasiko ziyalandela. Kulandela ukunqoba kukhetho lukamongameli emelika kukamnumzana Donald Trump owebandla le-Republican Party ngeviki edluleyo enqoba unkosikazi Kamala Harris owe-Democratic Party, iningi lizibuza ukuthi kambe umbuso wakhe ungaba lomthelela bani kwele Zimbabwe lezwekazi le-Afrika. Sixoxa lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ngalolu daba.
Umbuso kamongameli Trump asilindelanga tshintsho olutheni. Asilindelanga tshintsho olutheni. Uma ngabe kuwukuthi kungu-Donald Trump lonesimaziyo ongashintshanga, i-Afrika ayizange itsho lutho kuye. Ngiyacabanga lokuthi namanje kuncane esingakulindela ku-Donald Trump singama-Afrika, siyizwe leZimbabwe. Uma ngabe kuwukuthi wehluleka ukunaka amazwe azikhona lakhondle Afrika afana nabo South Africa, afana nabo Kenya, afana nabo Nigeria, iZimbabwe ingubani yona? Kukhangeleke ukuthi G20 izoba nomhlangano wayo la eSouth Africa. Kukhangeleke ke ngamehlo amakhulu ukuthi kuyobonakala yini ukuthi uDonald Trump uzoza, ngoba ekubuseni kwakhe kwangaphambili waze waphela umbuso engazange walivakatshela lele le-Afrika. Uma ngabe kuwukuthi ezoza eSouth Afrika kulowo mhlangano, kusho ukuthi sesizobona ke lapho ukuthi ngabe kukhona yini azabuya ekumumethe aza kukhuluma ngeZimbabwe, ngokuqhubeka eZimbabwe nangezwekazi lonke nje jikelele le-Afrika.
Sesikhangela umhlaba wonke jikelele, yini esingakubona ngombuso kamnumzana Donald Trump?
Esingakubheka la ngombuso kaDonald Trump emhlabeni nasezwekazi lase-Afrika, yikuthi mhlawumbe ukuzuza esingathi siza kuzuza kuDonald Trump yikuthi akusiyo ndoda ethanda izimpi, asiyo ndoda ethanda ukulwa namanyamazwe. Ngicabanga ukuthi nje lokho kukodwa umhlaba siza ubona kuncipha izimpi, ngoba izimpi ezikhona emhlabeni zixhaswa yiAmerica, zinokwenza neAmerica. Ungabheka impi eqhubekayo lapha since 2022 eRussia neUkraine. Umuntu onikeza amandla ukuthi liyanimpi siyibone ilokhu iqhubeke njalo iAmerica. Sibuke manje okwenzeka laphayana Israel namaPalestine eGaza, eLibanon. umuntu oxhase kakhulu leyanimpi ebuhlungu kangaka ebula amajuda ebulala izingane nabantu abangomama ngaphandle kosi konke lokhana ngama America kuxhasa esingakuzwa ke sikubone futhi kwenzeka ngaphansi kombuso ka Donald Trump ukuthi singabona izinto ezifana naleziyana ziya ziphela njengobani eke wakusho nje na kucampaign yakhe ukuthi yena uma engakhethwa noma engakagcotshwe sengupresident elect wathembisa ukuthi impi yase Ukraine nase Russia uzayimisa sibhekeleke ukuthi umhlaba uzake unciphe kuzimpi ezinye ezingadingekanga kuzimpi ezinye eziza nobungozi bokuthi ngelinye ilanga singabona sekusetshenziswa izikhali ze news eze nuclear phela ezingabhisa umhlaba ezingalethi imikhuhlane eminingi ebantwini kodwa ke amazwe abanjengabo Europe ngicabanga ukuthi bona awu bahlalele evalweni manje ngoba siyazi ukuthi ke uDonald Trump akazwanani kakhulukazi neNATO iNATO lena inhlanganyela yesecurity yamazwe angentshonalanga nje ungumuntu okuthi ukuza kwakhe kuNATO akusizo zindaba ezinhle kakhulu lezo asizo not nje futhi ezinhle kakhulu asizo ndaba ezinhle kubo lokhu kungena kwaDonald Trump size futhi ke kubudlelwane beAmerica neChina uhlala bomungcuke buzoba mungcuke kakhulu ngaphansi kaDonald Trump akezwani kahle hle namaChina kodwa ukuthi kungagcina sekusiya empini angikholwa kangako sibe sesisiza ke ezwekazi laseAfrica izwekazi laseAfrica siyazi ukuthi kunento leyana okuthiwa iAGOA iAfrican Growth Opportunity iAGOA leyi uDonald Trump azange nje watshengisa ukuyithanda ukusebenza kwakhe lokhana okwakuqala nxa esazobuyela ebuso lesiyana sinyathelo sakhe siyibona ukuthi izwe lazi laseAfrica kunengi ke eliza kuswela akade likuzuza ngaphansi kweAGOA ngoba uTrump wahoxisa kakhulu imisebenzi eyenziwa yizwekazi laseAmerica emazweni omhlaba ukusho ukuthi ke ukungazuzi kweAGOA kuzokuthinta amazwe amaningi eAfrika ngoba kuningi nje imithelela ebakhona kuAGOA nakulawo mazwe angasiwo malunga ayo iAGOA yilapho ke embono ukuthi ke ukuza kaDonald Trump asizo ndaba ezinhle kubantu basemhlabeni zindaba ezinhle kulabo abathanda uxolo abangathandi izimpi zindaba ezinhle kubo abantu baseAmerica ngobuningi ngoba uyabathembisa ke naku kuphuzu lokubavikela kwisecurity ukuthi kungalula achithe imali eningi evikela ama-American. So konke ke lokho siyakubona ukuthi ukuza kaDonald Trump kuza kuqube izinto ezingezinhle emhlabeni kwabaningi kodwa ke ezinhle kuwo kanye ama-American.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo ecingweni eseJohannesburg wele South Africa. Ngesizwe esiphathelane labasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana uNkosikhona DVD ngokhetho lwemelika kanye lokungafundwa ngabatsha.
Kuyinto enhle kakhulu ukubona abantu abasha besukumela phezulu endabeni zokhetho ngoba yibo abakhokheli bakusasa njalo kuqakathekile ukuthi baphatheke besasengabantu abatsha enhlelweni ezinje. Inazelele kakhulu eArizona State lapho engikhona ukuthi abantu abatsha yibade bekhankasa kakhulu especially lapha ku Arizona State University kulabantu abatsha abaningi kakhulu ubabona bemile emakhoneni bekhuluma labantu kumbe uyazihambela laba bakubuza hayi ubhalisile yini ukuvota ithuba lokuvota selikhona ungavota uphatheke enhlelweni lezi belamadesk abanye bekhuthaza njalo befundisa abantu abasha ukuthi babhalise ukuvota njalo baphatheke endleleni kuhle ukuthi emelika lapha abantu abasha basukumele phezulu ukudlula umnyaka oka-2020 wama-elections adlulileyo.
Sesikhangela imikhankaso yababili laba umnumzana Trump lonkosikazi iHarris ukunqoba kukamnumzana Trump kanye lokunqotshwa kukankosikazi iHarris kungabe kubangelwe yikuyini nxa sikhangela ke imikhankaso yababili laba.
Okuhle ngubone ngokhetho lwemeluka ukuthi khona ade bekhankasa laba uTrump loHarris bebesebenzisa wonke amathuba ade bewathola ukuthi babuthanise abantu bakhulume emaphephandabeni bakhulume labalandeli babo bekhulumisane labanye abantu lapho eArizona besibona bengena door to door bekhulumisana labantu bebatshela inhlelo zabo lalokho abafisa ukuthi bekwenze nxa bengangena kuhulumende. Into emqoka kakhulu engiyifundileyo engiyinanzelileyo njalo engiyijabuleleyo ngiyibona ukuthi ukhetho soluphelile, owinileyo sewinile, ubukhokheli bona lobo buka Trump lo Kamala baxoxisene bakhulumisana kwa congratulatewana ukuthi hayi iMelika yayiye phambili abantu beMelika bakhethe wena ukuthi ubakhokhele ngalesi sikhathi khonkana kuqakatheke kakhulu ngoba akufanelanga ukuthi sonke isikhathi sihlale sisekhethweni sokuyisikhathi sokuthi sisebenze njalo i-transition kayikho lula kulezinto eziningi ezenzakalayo ukuthi
abatsha eZimbabwe yiziphi izifundo abangazithola ukukhetho lwalonyaka olokudinga umongameli weMelika.
Mina engakukhuthaza abantu abatsha baseZimbabwe ukuthi asiphathekeni endleleni ezokuthuthukisa ilizwe. Nxa ngisitsho njalo ngithi kwesinye isikhathi ukuphatheka kwakhona ikuzwisisa nje ukuthi iparlamenti isebenza njani, ikuzwisisa nje ukuthi ucouncil usebenza njani, ikuzwisisa nje ukuthi uhulumende usebenza njani, kwesinye isikhathi ikuzwisisa nje ukuthi iconstitution yethu yeZimbabwe imi njani njalo ithini ngamalungelo abantu, ithini ngathi abantu abatsha. Ngiyakhumbula kathesi umsekelo sombutho sathi se-amendwa soku each province isile parliamentary enongomela abantu abatsha. So i-province nga province lo muntu oyedwa eyamsecondary ukuthi ayiparlament ayemela abantu abatsha. So kuqakathekile ukuthi abantu abatsha basukumele phezulu bafunde yibo ubukhokheli bakusasa. So akulo obunye ubukhokheli okuzaba khona ngaphandle kwabantu abatsha kathesi ukuthi kumele bephatheke enhlelweni lezi kuyancedisa kakhulu ukuthi bazwisise, bayancedisa kakhulu ukuthi la bebuye lempono engancedisa ukuthi ilizwe liye phambili njalo abantu nje jikelele eZimbabwe baphumelele.
Kusigaba sabatsha namhlanje besi nomnumzana uNkosikhona DBT osakhulayo olapha eMelika sixoxa ngodaba lokhetho kanye lokungafunzwa ngabatsha. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo Jabo Kanyuka.
Siyabonga Taboka. Luyalandela uhlelo lwamasiko.
Zinana masiko
wena.
Zinana masiko
wena.
Kweza masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhla ke ngilenyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya khona ngale ke kubulawayo. Baba Ngwenya kunjani baba?
Ngiyakuzwa.
Siyabona Ngwenya izulu kalikani. Kambe ukuthi alicelwanga izulu kumbe kukhona okulibambileyo?
Umlando njalo ngiphosela ezinduleni. Izinduna kuyadingakala ukuthi zikhiphe abantu babo abavele behambela lowo mlando wokuyakuphela amazolo ukwenzela ukuthi bazakale ukuthi sibisafilwa zinkomo singenza njani. Lowo mlando wezinduna, izinduna zimele amasiko, ayisizo zinduna zepolitiki. Mele amasiko abantu kulusiko ukuthi izinduna zikhipha abantu bayicela amazolo ezindaweni okucelwa khona
yikhomo
sezihlele abanye izibaya sezivalile.
Ye singathi nxa sikhangela po, ye kuyazwakala kakhulu baba Ngwenya, pho njengoba kunje komile kunje pho kuqalwa njani, kumele kuqaliswe ngubani khonokho ukuthi kwenziwe nxa sikhuluma ngesinto sibi?
Azihambe alikhipha abantu izinduna bayekhala ezindaweni ezitshiyeniyo nasemtyolo kwezindawo zemtyolo bayekhala ukwenzela ukuthi kube lobubelo izulu liyaduma liphelele phezulu libe nomoya oyesabekayo izindlu zithathwe konke lokhu kuyadingakala ukuthi kuvikwe na kunomonakalo esigabeni abenkomo zishayiwe inkosazana kuyadingakala ukuthi labo bantu babayivika enduleni ukwenzela induna ikwazi ukuthi esigabeni sayo kunomonakalo onje
bengaamapholisa
ukutshayela izimota kathi izimota bezivela ukuthi bayefika ezindaweni zonke kalula ugovernment kwenza kuhle kakhulu ukuthi awanike izinyawo zokuhambisa.
Ye siyakhumbula baba ngwenya ukuthi iganga lalivele lihlanzwa uzokuthiwa ke kusafulwa izindlu zabothekwane kusazenzwa konke lokhu lalokhu kusayenziwa pho khonokho njengoba izulu lisala kangaka
kolokho okutshoyo izinto okudingakala ukuthi yenziwe kungakabi lesewula okhathesi wafika lapho kobulawayo uyabona kubothelwe amalembu esikhathini kulamafuleki indawo zonke esingakwazi ukuthi lawo mafuleki amathalagwane yini konke khona lokho kuyadingakala ukuthi nemalokishini lapha abantu banezinduna zabo banemasobhuku wabo induna kayiyibuye ikhalime umasipala azake ayincithe nabe-Z B C azake bayincithe induna ukuthi ayiphosele ilizwe lenhlonipho phakathi kwesizwe.
Kodwa ukuthi isizwe singakulandela yini khonokho na babangwenya bangakulandela abantu
ukulandela kuwumlando wokwehluleka ukulandela kuwumlando wokwehluleka kodwa kufanele bakulandele na izinduna zisezakhuluma nombusi welizwe naye kutaze izinduna ukuthi aziphathe amasiko ngendlela.
Ye, elokugcina ungathini nxa ungaphosela okugcina khona bongweni?
Elokugcina ngalisho ukuthi mina hayi ngezigaba ngezigaba akusukuyeni ngiyafika laphana elukubanda ngithi idonki sezikhukhuza izihlahla izidonki ziyacuba ngiyasokucuba idonki yanhlokufisha ukuthi inkomo seziphelile yikho engakusho ukuthi asizameni.
Ye leyo ke inyanga enkulu umnumzana David Mukhabinyana Ngwenya khona ngale ke kobulawayo ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo ngolivalisa emoyeni namhlanje umthembo osithembayo uCape Stube lalelani ezinye inhlelo
ezilandelayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguntunga milinkomo namhlanje silomfundisi Richard Mvalela Ndeya.
Ngiyabonga ukungena ehlelweni lanamhlanje. Ekubongeni kwami ngiqala ngokubingelela bonke abantu baloluhlelo olwe-Studio 7 abasilethela izindaba ezimnandi langa nelanga. Njalo masiyolala silala siyazi ukuthi izwe lime kanjani, umhlaba ukanjani, amakhosi ethu asemhlabeni ame kanjani. Siyakubongela ke lokho. Bese ngibongela nabalandeli bonke nabafisa ukulandela iStudio 7. Ngiyababongela. Ngokutsho njalo ke ngiphethe incwadi yanamhlanje izenzo zabapostoli 3 eyiqala evesini lika 11 eyifundeka ngale ndlela. Esabambelele kuPetro noJohane bonke abantu bagijimela kubo emphemeni othiwa okaSolomone besaba kakhulu. Na indaba yanamhlanje ivesi nje elinye na indaba yanamhlanje ukhulunywa ngomuntu owayebambelele kula madoda amabili ngenxa yokugula kwakhe owayezale nakho kusukusela esishweni sikanina
uma ebona la madoda amabili uyajabulela uyabambelela kuwo la madoda lawa. Amadoda la amabili ayamphendula athi hayi thina thina asinazo isiliva negolide kuphela siphethe igama likaJesu. Ngegama likaJesu sithi phakama uhambe. Kuthiwa abantu ke bamangala, abantu bagijimela kubo uJohane noPetros bemangele babaphendula koJohane nePetros bathi bona hayi kathi namangala kangaka ninabantu nimangalani, akusiwona amandla ethu lawa, ngamandla kaJesu lo enambulala laphinda namphika thina sathi uyaphila uyinkosi yamakhosi. Yiwo la ayenze lo muntu aphakame ehambe ngegama likaJesu. Kuthiwa abantu ke bamangala kakhulu, ukuhlala abantu ke bemangala into yemalanga namalanga, abantu bahlala bemangala njalo ukuthi lapha kuyenzekale kanjani. Bahlala bebuzaneke i-district yonke kuthi kathi laphana kwayenza kanjani. Abanye bebatsheleke kuthi hayi kwafika uJohane noPetros bevakatshela ethempelini emsebenzini wabapostoli lapho kwakuthandazwa khona. Bafika ke bayithela phezulu kwalo muntu owayeyisishosha ehlala lapha emnyango ebekwa ngabazali bakhe. Bona ke bafika bakhuleka, bakhuleka umuntu waphakama wama ngeenyawo. Kuthiwa abantu bonke bagijimela lapho befuna ukwazi ukuthi kuyenze njani. Leyo into eyenzakalayo langa nelangana namhlanje isayenzakala bantu benkosi ebantwini abathandazayo, nanamhlanje le nto isayenzakala. Abantu bathandazela umuntu ehluphekile, abathandazayo bethandaza, abantu abangatholi imisebenzi bethola imisebenzi ngokuthandaza kuphela. Ngokutsho njalo ke ngiyabonga. Ake siceleleni abantu abagulayo abasezibhedlela, nabagulayo besemakhaya, nabagulayo befihla, asibathandazeleni uNkulunkulu abe nabo, ngokuba uNkulunkulu nguye yedwa onamandla okufaka abantu enjabulweni ebakhipha enhluphekweni. Amandla lawo ahleli kuNkulunkulu kuphela, akekho omunye umuntu futhi onawo. Oyabe eyayenzile esonta uyabe ecutshelwe nguNkulunkulu. Ngokutsho njalo abantu siyababonga abalalelayo iStudio 7 lolu hlelo lolu, ngokuba lusifundisa izinto eziningi, sizwa izinto zamazwe ngamazwe, nathi sibe ngabantu abaphilayo ngokuzwa into zamazwe ngamazwe. Njalo ke bathi oJohane noPetros babesebenza straightforward, babengafani namakhosi anamhlanje la akhulunywa kuthiwa umbuso uyadakana, umuntu angadakwa kasayazi into ayenzayo. Ngokutsho njalo ke lapha sikhuluma ngezevangeli, ivangeli li straightforward, thandazwele umuntu aphile, ame ngeenyawo aphile, ehambe engophilayo, efakaze etshela abantu abaningi ukuthi wasinda ngomthandazo. Ngokutsho njalo ake sithandazeleni abagulayo nabantwana nabasezibhedlela, sibathandazele inkosi uJesu abe nabo, ngoba uye yedwa onamandla wokusindisa abantu. Asithandazeni sonke, ukuthandaza kwethu ke sonke kusinikeza amandla. Nkosi, siyabathandazela bonke abasemhlabeni abagulayo nabasezibhedlela nabasemakhaya, sithi uNkulunkulu makabe nabo. Ngokutsho njalo ke sibeka nabantwana, izimviyo zabantwana, ngokuba babhalile abantwana amazwe namazwe, babhalile bafuna ukupasa, iba nabo Nkosi. Siyakubonga lokho egameni likaJesu waseNazareta, amen. Rakgoleboga Modimo mo lebitsong la Ntate le la Mora le la moya mo galaka o sa feleng, amen.
Sibonge umfundisi Richard Mvalelanleya ngentshumayelo yakhe kuhlelo Vuselela Umoya. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. wezemidlalo unozinti owake wabalodumo uNonjabulo Dube uthi uzwa ukudana nxa ikhumbula ithuba elamphunyukayo elokuyadlala elizweni leSouth Africa ngenxa yokuba bathi umfitshane. Uchasisa okuningi ngokuthi onozinti bengaqeqeshwa njani ukuze besebenze ngokusezingeni eliphezulu.
Udube odume kwele Zimbabwe webambela iqembu le Hawmine uke wadinga umsebenzi elizweni leSouth Africa ngo-2014 njalo uthi uba mfitshane kumphazamise amathuba akhe okuqhatshwa liqembu leFree State Stars ebeliqeqetshwa nguSteve Kompela.
Ye, ndamangangizibona ukuthi hayi kathi esinyathele uba kompa and isikhathi engangihamba khona la kuma-trial amaZulu-Free State Stars ngathi ngifika kuFree State Stars ngamthetho ngikompela la izinto zazi-right but Kompela wathi yayithiyani ayivumvo imike South Africa. This is card I think onyanga eqhasa South Africa sasisonge emachaya okuningi ngani exam wathola lokhu yini ngenza but umzimba
udube yena ole minyaka engamashumi amathathu lesithupha 36 eyokuzalwa uqale ukudlala umdlalo wenguqu emncane idlalela iqembu levula indlela juniors futhi wayedlala phakathi kwenkundla kodwa wathi siya kuqembu leRail Stars ukuyadlala ngaphansi komqeqeshi olodumo uAlibaba Dube yikho lapha ntshintsha khona waba ngunozinti
ngiqale ukudlala ibhora mncane sasala kuvulindlela ngasenithathwa ngualibaba ngayokuvulindlela ngansazana phakathi then one day sithe sengu-restars okhipha bangabo then abanye babezela umbone emaphepheni badane akusibambi basho kwaba yokutshintsha kwami iposition from that day ngase ngaqala utrena njengokhipha lapho kwaqalela khona kireya yami oba ngu-goalkeeper.
Ngokuya kwesikhathi waqala uba ngunozinto othembekileyo uDube lapho athola khona indumela isikhathi edlalela iqembu leHawmine kunenga kukhumbulayo ngesikhathi yokuqembu leChikuru Party lona elafika kufinal yeMbatha Diamonds Cup ngomnyaka ka-2015 kodwa lanqotshwa yi-Islanders nge-3-0. Ukhumbula kakhulu ukuncintisana lo-Ariel Sibanda baze bafika la ku-national team abantu bebuzana ukuthi ngubani oyingcitshi ngomnyaka
ka-2014. Khona kwakungekho lula njengoba bakhipha lalosuka amathimu atshiyeneyo yena u-Ariel Wiland babesithi ublind lami kwangumayinyala injani angiblind so vele thina sesodwa sabesitshela ndani yakukhulela la etiniyakukhulela kodwa ababejaja ngabantu ababenjani bephandle njalo labantu oyakusebenza layo eyiya.
Udube uthi umdlalo angasoze awukhohlwe umdlalo lapho acina esebamba khona engazilungiselelanga lapho iqembu leHawmine elangcikilana khona leqembu leDynamo seRufaro Stadium ngomnyaka wakhe wakuqala ku-Premier Soccer League ngo-2013.
Sasiyadlala eDynamo eHarare ngisuke lapha ngikwazi ukuthi ngihlezi phandle elihlaba sesitshele umaphu kahle kahle sesitshele umaphu uEfrem Azari ngoba mase sibuyela laphana sesiyatshintsha maphu wathi sesidlala ya yazi wathi esithi ngosudlala engakatshele ecoach ngaqhuba wanjeda ungakulena iporati lidlala dizinwani isemu elena leli ozolidlala lapha kwi-Premier League endonakanye sathi iporati iqala oshe baqalise wathi akuyazi ukuthi iDynamo seyeda Washington protocol wathi walitshala Ocean Insurance athi kubamba 1-2-1
Udube uthe okunye okwancedayo ukudlala labadlali abalesipiliyoni okuyiba bamncedayo lasemdlalweni lapho kwakungani udlise khona njengomdlalo abawudlala leZPC Kariba.
Umuntu watshaya ibhora mna ngangitshela ukuthi phandle ngathi ngithela ngangitshela ibhora kubo-volleyball ngalithola linjani isenethi lathi ngangidlala lamasenior players webhediki dibet banda mina thimbea wabonga nje ukuthi idobo sijikele sento sewushoshile yikho kukhona kusatshintsha ungakhangeli phandle and the late game against Rayina 3-1.
Udube uthi onozinti kumele baphiwe isikhathi lesineke ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lenelise ukubavuna sebekuzinga eliphezulu. Uthi njengesiphuzo sewayini onozinti bavuthwa ngokukhula besemtubeni beze bebe ngocwebhesha. Okwamanje uDube uqeqesha onozinti beqembu leZimbabwe Saints elidlala kuziFA Southern Region Division 1 Soccer League uzihlalela lo mdeni wakhe elokitshini lemganwini kobulawayo njalo labantwana ababili imele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zemhloko zendaba ebezikhokhela iningi emhlabeni jikelele okugoqela abeZimbabwe lilokhe licubungula ukuthi kambe umbuso kamnumzana Donald Trump uza kuba lomthelela bani. sizwe ezigoqela ezokholo ezabatsha lezamasiko kuona lo umsakazo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho kuya ebulenjini ukukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yini usithandekile Mhlanga ngesithi asidibane njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lila.